icho kwari mukomazulu kuti vana vekugokomere nemusi wesande kwakaenda mapurisa anenge maviri vakanga vafambira nyaya yavo yavanga vachiinvestigeta ipapo yekurohwa kwakaita vamwe mwana saka vasvikapo vana vechikoro vanga vane magrievances avo vakazotanga kudemonstrata ipapo zvakakonzera kuti utungamiriri hwechikoro hunodana reinforcement kutume mapurisa kudana yamwe mapurisa mapurisa akareinforceana nobva vatanga kundorova vana vechikoro ipapo vamwe vakavata vari muchikomo vakatanga kuvasunga kubva musi wesando iyoyo manheru mande vakavatora futi vakaenda navo kumasvingo rural police station saka vasvika kumasvingo rural police station ndobva takazopindira kusvika officer in charge vatenderana nesuwo kuti ayo vana ava varegedzwe vadzokere vakazotiwo vachaprocedure nevana ava kuburikidza nevabereki vavo kana vaona kuti pane need yokuti vaende mberi nenyaya iyoyo saka tsamba yatanyorera mapurisa ndeyekuti vaite mainvestigations yekuti ndivanani mapurisa vakainda vakandorova vana nokuti vana vakarohwa vakakuvara zvakaitisisa vanoda kutoti vandorapwa vairo vachiropa vada mumusoro vairova mavhidhiyo atinawo nemapikicha atinawo ndozvaanoratidza saka tavapa 7 days zvokuti vatiudze kuti ndivanani maperpetrator siwayo kana vachinge vakona tobva takwidza nyaya yedu kumusoro saka itsambavo futi yatatumira kuna dispo pamwe chete napropo wemasvingo
ko chii chakakonzera mhirizhonga iyi yakazoita kuti mapurisa adaidzwe
nyaya hombe iripo mukoma ndeyekuti nyaya dziriitwa pagokomere hadzibatwi zvakanaka hadzibatwi zvakaenzana nokuti pane pakamborohwa umwe mwana wechikoro pavakarovana pakasuspendwa vana vakawanda ipapo but petiri sepakazorohwa umwe mufomu 4 achirohwa nemufomu 6 but nemhaka yekuti yanga iri hama yasista wepo ipapo apo hazvina havana kugona kumususpenda saka vana ava vaida kuenda kundonzwa kumafomu 6 kuti chii chaitika so vachida kuenda kundonzwa ikoko headmaster ndopavakavabhuloka munenge murod vana vanokubva vatanga kutema mota yaheadmaster zvakakonzera kuti headmaster uyu agofonera ningi akatanga security ipapo pachikoro nokuzofonera riot yakakonzera yakazouya yava kurova vana vaingovarova pese pese chero pavari
saka vana vakakuvara vangani chaizvo
so vana varipo vakakuvara so far vatakwanisa kuona vanosvika kuma15 vakarohwa zvakaipisisa vaingorohwa nepose pavanenge vada mumusoro pai vakakuvara zvakaipisisa.